980 Septikira Pazvakatanga ndokutaura pakutanga pacho tichinanganisa tichitoimba dhanzo tisatapinda tichiti tichanetsa zvamucho tichiimba mahardcore batitingomabo kubudirira ndaisafungidzira ndichingoshingirira kanda ndichidikitira kuda muchinimira nhasi tabudikira tasara kubudirira mubayiro wekutungirira ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira
handizi chipi kain handizi bondi kain ndiri us ndiri something big kain vada kudisa grain kuda kunditsika kain remember pai pakandikika kandambudza kai chimbori chinaiwe tek yacho maiwe ikupe aiwe kodi ungarasike kaiwe kunditsvaga muhaiwe handibatike maiwe ndiri underground prodigy ndofambira musubway saka ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira
zvawakasimba kaiwe hautangike naiwe sando o dzimwe idzi unozvigona kaiwe vazobhilivha naiwe vaititatora rongwe zvamanje manje ndiwe azvakatangira samwe nastatsikirira nastalinga mbinga zvebzikira afara moto wabhira ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira
ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira
handizi chipi kain handizi bondi kain ndiri us ndiri something big kain vada kudisa grain kuda kunditsika kain remember pai pakandikika kandambudza kai chimbori chinaiwe tek yacho maiwe ikupe aiwe kodi ungarasike kaiwe kunditsvaga muhaiwe handibatike maiwe ndiri underground prodigy ndofambira musubway saka
ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira ibva mudzira buda mudzira ndingakukatyira kana ukusanzira kutsaudzira kana kucheukira andingacheukira uramba ndakaringa nzira
Thank you.